DC. Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi kuri musi wemuvhuro 8 mbudzi November 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tinoona kuti vakadzi vanenge vaida kuti vabatsirwe ava vamwe vacho vari kunzi vabhadhare mari inosvika 25 kusvika ku40 US echioko muhomwe. Tiri kutambira mashoko kubva kunzvimbo dzakafanana nemabhuku clinic.
Sangano recombined Harare Residents Association rinoti ringangoendesa vamwe vakoti kumatare edzimhosva nenyaya yokubvisa mari yechioko muhomwe madzimai akamirira kusununguka.
Kuona kuti zveumbwa hweZCTU hwaakusiyana neuumbwa hwaifanira kunge huripo, nekuti kune hwapindira hwane maoko marefu hwari kuda kushandisa kunge hunge huri advantage kudivi kwawo.
Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti haritambiri vakasarudzwa kutungamira sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions.
Iye zvinezvi chinodikanwa kuvanhu vese vari kubva kunze kwenyika vachipinda muno muAmerica, vanotarisirwa kuti vanofanira kunge vakabayiwa nhomba yechirwere cheCovid.
Mushure megore nechidimbu yakavhara miganhu yayo pamusoro peCovid-19, America inozarura miganhu yayo kuvashanyi vekune dzimwe nyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association rinoti rinogona kuguma ramanikidzwa kuendesa vamwe vakoti kumatare kana vakakonzeresa kufa kwemadzimai anenge achisununguka nenyaya yekuda mari yechioko muhomwe, vachiramba kuvabatsira mumakiriniki ekanzuru yeguta. Combined Harare Residents Association inoti vakuru veguta reHarare havasi kuratidza kuzvipira padambudziko iri. Madzimai akazvitakura ari kuchema-chema kuti ari kurambidzwa kunyoresa kuonekwa nenyanzvi mumakiriniki kana vasina kubhadhara chioko muhomwe nemadhora ekuAmerica. Ngatinzwei mumwe mudzimai achitaura pamusangano wakakokerwa neCombined Harare Residents Association muHarare. Uyo anga ari mumwe mudzimai akazvitakura achitaura pamusangano wakakokerwa neCombined Harare Residents Association muHarare. Takatumira mibvunzo kune vakafanobata chigaro chameya veHarare vaStuart Mutizwa kuti tinzwe divi rekanzuru, asi pataenda pamhepo vange vasati vapindura mibvunzo yedu. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vanokokera mabasa musangano reCombined Harare Residents Association vaRuben Akili.
Ndikutambira mashoko anosuwisa ekumbunyikidzwa kuri kuitwa vanhukadzi nevashandi veguta reHarare vanoshanda kumateneti kumakiriniki. Tinoona kuti vakadzi vanenge vaida kuti vabatsirwe ava vamwe vacho vari kunzi va badare mari inosvika 25 kusvika ku 40 US ichioko muhomwe tiri kutambira mashoko kubva kunzvimbo dzakafanana nemabhuku clinic Highfields polyclinic uyezve nenzvimbo dzakafanana nemufakose tingati zvinhu izvi hazvina kutanga izvinei zvane nguva zvichiitika naizvozvo tiri kukurudzira kanzuru yeguta reHarare kuti itore matanho ekugadzirisa nyaya dzeuori
ko chii chinoitika kune vanenge vatadza kubhadhara mari dzechioko momwedzi
kune avo vasiri kukwanisa kubhadhara kungava mari yekunyoresa chaiyo kuti vave vanobatsirwa kana kuti vawane maservisi ematernal health vanhu vanenge vashaya mari yekunze kwenyika iyoyo zvakare havasi kubatsirwa uyezve vakabhadhara mari iyoyo nemari yekunze kwenyika vari kuzopiwa mari seats kana kuti magwaro ekuti vabhadhara mari iyi nemari yemuZimbabwe
zvinonzi zviri kuitika kunzvimbo dzipi
ichi chiitiko ichi tazviona kubva kuHighfields uko kwevanhu vakabhadhara maUS dollars iwezvo vachivo vanozopiwa mareceipt avo ari mabhondi kana kuti nemari yemunyika yemuZimbabwe vashandi vekanzuro ava vari kuzoswipa kana kuti vanozoshandisawo mari yavo yeecocash kana kuswipa kana kuti vobhadhara nenhare mbozha dzavo vachishandisa iyo mari inenge yabhadharwa nevanhu iyo iyoyi tinoona kuti chiitiko ichi chiitiko chauya panguva iyo zvinhu zvakaomera vanhu munyika naizvozvo kune vamwe vanhukadzi vanenge vasingakwanisi kuwana mari iyo zviri kubva zvazvivaomera zvekuti vanokwanisa kunge vava kunobatsirwa kune nenzira kana kuti vava kunozvibara nenzira dzisiridzo mungava mudzimba kana kuti kune avo vanenge vasina unyanzvi kukurudzira kanzuro yeguta reHarare kuti igadzirise tingati nzira inoita kuti vanhu vakwanisa kunge vachive vanoisa zvinyuyuto zvavo maringe nenyaya iyoyo yanetsa yeuori mumakirinika yevakadzi vane pamiri
asika zvipatara izvi zvine vakuru vevakoti ava ko sei madzimai asingakwanisi kuno mangara ikoko
chimwe chinonetsa ndechekuti ivo manesi kana kuti vakoti vanenge vari pamakiriniki vanonzi munoripota kwavari kana kuti munovaudza nyaya dzenyu ndivo vamwe vari kunongedzwa munyaya dzeuori idzi saka naizvozvo tinenge tichikumbira kuti kanzuro yeguta reHarare ibude nenzira inokwanisa kunge ichiita kuti zvichemo zvevanhu izvi zvisvike munzeve dzevakuru uyezve taikumbira kazaki Zimbabwe Anti-Corruption Commission kuti iite basa rekugadzirisa nyaya dzeuori idzodzi nenyaya yekuti chinhu chave nenguva chive chinoitika asi change chingiramba chakanyararwa asi pari zvino chazonyanyisa zvekumari mwezuro chaiwo kunzvimbo yekumufakose kune munhu aitonyimwa birth record vachingoveteredza kuti munhu iye akwanisa kunge achiva azobhadhara chioko muhomwe
ndeapiwo mamwe matanho amuri kuronga kutora sesangano rinomirira vagari
ratave kutora nderekuti kana pane vanhu vanenge vasina kubatwa zvakanaka kana kuti zvikavhiringika nenyaya yekusabatwa zvakanaka kungava vanhu vari kukumbirwa mari yehuori kana kuti avo vasingazovi vanobatsirwa kana kuti pakarasikirwa upenyu isu tave kutora matanho ekuenda kumatare edzimhosva takanangana neavo vave vano konzeresa nyaya idzi kana kuti angava kana kuti vakoti vanenge vari pakiriniki
ko iyo kanzuro
hatizoendesi kanzuro kukoti asi pari zvino tava kuti isusu tichatageta kana kuti tichanangana nevashandi vekanzuro vanenge vari muurongwa ihwo hwehuri kana kuti vanenge vakonzeresa tingati kusabara zvakanaka kana kuti kushayika kwemunhu anenge achibara kana kuti kushayika kwemwana anenge abarwa nechikonzero chekuti kana paive paita tingati negligence
vanokokera mabasa musangano recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vange vachitaura vari parunhare muHarare. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, rinoti nhengo dzaro dzakabvumirana kuti hatizonyoresi bvunzo vana vezvikoro kusvika hurumende yagadzirisa zvichemo zvevarayiridzi. Munyori mukuru wesangano iri vaRobson Mchere vaudza Studio 7 kuti musangano wavakaita nezuro manheru nesvondo National Executive Committee yesangano ravo reADUS Raka bumbira na kuti atuz aisi kuzogamuchira zvakabuda musarudzo dzevatungamiri vesangano rembatanidzwa wemasangano anomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vachiti sangano ravo richarwisa kuti zvose izvi zvigadziriswe.
Isu sesangano rinomirira varayiridzwa kumaruware amagamete process muZimbabwe. Takaita musangano nezuro apo taikurukura zvakawanda. Zvinoenderana nebasa redu pamwe chete nezvinoenderana nemusangano wedu wamaugamented roadshares union of Zimbabwe.
Chii chakabuda mumusangano uyu?
Chekutanga takawana chisungo chekuti tichange tine annual conference yedu muno muna Mbudzi muna November. Iyo tichaitira kumatopos kuBulawayo. Kwa tichange tichicherechedza kumbunyikidzwa kwevanhu kadzi. Yeah, to the 16 days of activism against gender-based violence. Uye zvekare taka kurukura zvinoenderana nekubuda kwakaita sarudzo ZZCTU nemaitiro akaita sarudzo idzodzo. Tikaona zvekare kuti kubvira pakutanga isu takanga takarambidzwa kunge tichipinda musarudzo idzodzo sesangano. Renenge riri pasi pezCTU semango masangano ese izvo zvataona kuti zvakanga zvaitwa nekuda kwevamwe vakapindira vane maoko marefu waida kunge vachitora sangano rezCTU kunge riri sangano renenge riri pasi pavo asi chatanyanyofarira nechekuti National Executive Committee yataura zvakanga zviri pachena.
Vachere zvii zvakanga zviri pachena zvakataurwa
kuti isu hatikuzogamuchira zvese zvakabuda uye hatikuzogamuchira position iripo saka isu tichatora matano atinoita sewarairidzi wari pasi kweamalgamated roadshares union of Zimbabwe kuti tinge tichikorekta zvakaitika izvozvo nekuti tiri kuona kuti uumbwa weZCTU wakusiyana neuumbwa waifanira kunge uripo nekuti kune wapindira wane maoko marefu wari kuda kushandisa kunge unge uri advantage kudivi kwavo. Uye zvekare tatarisa nyaya dzemihoro yedu tikaona kuti mihoro yedu iri pasi zvekare hurumende haisi kuita hanya nenyaya yemihoro yedu. Zvatiri kuzoita tiri kuenderera mberi nenyaya yekurangwa mabasa uye inenge yava full blown strike even panguva ino yekunge kunzo dzava kunyorwa nekuti nyaya yemuhoro inyaya irifanira kugadziswa. Saka tiri kuti varairidzi vedu havasi kuzokwanisa kunge vachisa bvunzo dzizvozvo uye varairidzi vedu havasi kukwanisa kunge vari muzvikoro panguva iyoyo kusvika hurumende yaita chigadziriso yagadzirisa chisungano chatinacho pakati kwehurumende yedu yekuti varairidzi vedu vanofanira kunge vachitambira mari dzekunze dzinova dziri kushanda muekonomi yedu dzinova ndidzo dziri dzatakawirirana. Saka hurumende yedu irifanira kunge ichigadzirisa izvozvo tisati tapinda panyaya yemazamanisho.
Avo vange vari munyori mukuru weAtus vaRobson Mchere vari parunhare neStudio 7. Tabata mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions amai Florence Tarvinga kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi vakati tibate munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo avo vatatadza kubata. Tichienda pamepo mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vanga vasati vapinduravo mibvunzo yatavatumira. Tombotarisa zviri mumapepanau anhasi. Newsday mune nyaya inoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanogona kumiswa mberi kwemadhare edzimhosva kuti vapindure zvine chekuita neutungamiri hwavo semutungamiri webato rezanu PF. Nyanzvi mune zvemitemo Dr. Alex Magaisa vakaudza Newsday nezuro kuti utungamiri wenyika wakasiyana neutungamiri webato naizvozvo vamunangagwa vanogona kumiswa mberi kwematare edzimosva. MuNewsday makare mune nyaya inoti hurumende yayambira kambani yekuchina yeHeijing kuti ichakanzura magwaro ayo ekuita basa munyika musi wa6 zvita gore rino zvichitevera kugunununa kwevagari vemunzvimbo dzekaseke neuzumba. MuChronicle mune nyaya inoti mukomana nemakore gumi nemapfumbamwe Onesisa Ncube akafa nekushaya mweya wekufema umwe wake akaendeswa kuchipatara mushure mokushanda vachichenesa mukati negonyeti rinotakura mafuta ekufambisa dzimotikari. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 apo magadini. Aiwa zvapachena kuti Zimbabwe yakuda kuita press censorship. Zvapachena kuti yakuda kuita press censorship. That's a sign of dictatorship. Vari kuda kuti vanhu vasadiscuss nyaya dzavakasununguka papa social media. That is press censorship. Kuzvaiririwo kuchikora kwezero dzevanhu zvavo pamadiro avo ndotsika yavo kuazvishamisika hazvisi zvichaizvo.
Madiwa shamara restudio 7 ndinotenda zvangu nechirongwa chamunotibikira ndongotiitirwa inyasha naMwari. Ndoyewo kune avo vanosapota vachamisa purezidendi wedu wevanhu ndongoti Mwari ngaakuitire zvakanaka haawezano nounyarara henyu tina basa nemi. Kona chikumbiro kubvunza kunewe Zanu PF kuti kose president wavakurumidza kudzoka kubva kuScotland iyo summit isati yapera. Handi summit yakanzi kupera musi wa 12 next week Friday, waya akurumidza kudzoka apo munhu ogosvika oadressa vanhu paairport kuti aka prime minister wekuUK akanyemwerera achimuona tikatambaridza voko tikabatana maoko. Ah, zvimwe zvazvo zvinonzwa kunopera pauzvesho. Hatuti ndi president kana kuti ya president wezanu zvakaoma.
Ya makadi vateveri studio 7 asi tinofara kutenda nebasa ramunobata rekuti panhau zvinoitika munyika. Tinokumbirawo zvedu kuti nhabai election aitwe asina kuitwa kuti zvinhu zvigotichira zvinotinawo kutidzekera uye tinotarisirawo kukunda zvakasemba sarudzo ra 2023 mukomana achipinda zvake ndiniwenyicha rakupa pachipinge.
Hello pastudio 7 tinokwadzisa mese vashamarari nevateereri ndini owe ndobva kuhonde vhare. Hey, nyika yaoma, nyika yaoma vakomana, dai tabatana nyika inaka. Ende ndinozviziva kuti nyika ikanaka ende nyika ikangopa mukano kunaka chete Zimbabwe munhu wese anopfuma muZimbabwe ende munhu wese anopfuma muZimbabwe izvo ndinozvikurudzira maningi kuti nyika ikangonaka munhu wese muZimbabwe munhu wese anopfuma because vanhu vari muZimbabwe wajaira kushanda nesimba ende wajaira life yakaoma kuona zvizvi zvangotsunhuka nyika ise vanhu vanorarama life yakanaka ende vanhu vanopfuma vazhinji muZimbabwe because vanhu vazhinji vavadzira neupenyu. Ndichikukwadzisai mese ndini Owen ndiri kuraramira kuSouth Africa.
Hallo pastudio 7, hallo pastudio. I'm Leonard from Kipinga. Ndinotigonera hanyu pakudzidzisa mashoko angu nepakutenda zvisingaiti.
Makadini makadi pastudio 7 ako. Ini mukoma wachimenegarwi. Ndinoti ndiri kuitika muna munyika zvinokashamadza kuona maprofita vanofira murwizi mudziva. Vachirana ukuru. Mushe kuti uziva kuti uprofita wacho ndehomweya mutsvene here kana kuti hai natiwe satanism.
Mangwanana kanaka pastudio 7 apo asi nofara zvedu hatiri muSouth Africa. Ini yangu inongotaurwa apa ngekuti handimuona president Joe Biden kuti vabu zvaidai zvaiita zviya vaimuvhao vatungamire Zimbabwe. Yava Zimbabwe isimuka asi tobva tatiwo amunanga mungatungamira America yaidonha. America yo kuwa kuti dii
Saka ndikuti kwa nyika inodonhepo ne inodonhepo ngavato vanonga vasina kuita zviri straight kurara mukutonga kwavo. Saka izvozvo tingafara tikadini, tingabve tingori namunanga gwai simuki inondodonha. Saka pachenji tinodiwa kuchinja mafungiro angu kuchinji kuti mutongo ndounogadzire nyika.
Makadi vatereri vestudio 7, inini ndinoda kubvunza mubvunzo wekuti ndinoona nguva nenguva panongonzi pfungwa dzevatereri panongobuda zvinhu zviri against ZANU-PF. Kana kuti ndo mameseji ega munoverenga ezvinhu zviri against ZANU-PF zvemdc yamune nazvo, nokuti chinozondikatyamadza ndechekuti pakupedzisira munoti idzi ipfungwa dzevatereri isu hatina kwatakarerekera. Iyo haipapo ndoranira napo 100% ipapo. Nhoroyo here kuti hakuna maaudios anosendewa nevamwe vanhu anotaura zvakaipa pamusoro pemdc nezvakanaka pamusoro pezanupf. Kana kuti iwowo munongotora mumanzwa muto makanda kubhini. Handiendera nepfungwa yenyu yekuti isu hatina kwatakarerekera. Ndiri kuona senge munekwamakarerekera.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Kumutereri ati sei tisingashandisi maaudio anoshora MDC. Tinoti kana muchiteerera nhau dzedu munoziva kuti varipo vazhinji vanoshora MDC. Takanguva takurudzira vatsigiri vebato renyu kuti vatumire maaudio achirumbidzawo bato ravo asi haasi kuuya. Apa deno matoravo mukana uyu kuti mutaurewo pfungwa dzenyu muchitsigira bato renyu. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Hurumende yeAmerica yazivisa kuti kutanga nhasi muvhuro yanyevenyutsa mitemo yeCovid-19 inobata vashanyi kuAmerica vanobva kune dzimwe nyika. Kwenguva inopfuura gore nechidimbu, America yakanga yakavhara migani yayo kuvashanyi vanobva kunyika dzakaita seBrazil, China, India, South Africa, United Kingdom nedzimwe nyika muEurope. America yazivisa kuti yazarura nzvimbo dzekupinda nekubuda muAmerica pakati payo neCanada neMexico kuti avo vakabaiwa nhomba yeCovid-19 vapinde kana kubuda munyika idzi vakasununguka. Tabata chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu rePennsylvania vaNick Mada kuti vatiudze maonero avo.
Hurumende yeAmerica yakatora matanho aya ichiitira kuti chirwere chikwanise kuva nekudimburwa kwacho kuti chisaramba chichimhanya, ende zvakakwanisa kubatsira nekuti nyika idzi sezvo dzanga dzakanyanyawo kurakashwa nechirwere idzi zvaibatsira kuti chisatapuriranwa nekukasira nekufamba kunenge kuchiita vanhu. Saka izvozvo ndinoona sekuti idanho rakakosha rakatorwa nenyika yedu yeAmerica kuti vanenge vakabatwa nechirwere ichi nevamwe vese vakwanise kugara panzvimbo dzimwe chete vasingatapurirane. Saka zvinhu zvinokwanisa kunetsa vanoda kufamba, asi zvinhu zvinokwanisa kunge zvichinakira vese kutaura nyika dzese dzakamiswa kuti dzifambe pinda muAmerica naiyo America pamwe chete. Saka danho iroro ndinoriona kuti ranga rakakosha zvakanyanya pakurarama kwevanhu kuti zvinhu zvinge zvichifamba pari nane tichitarisa kufa kwakaita vanhu munyika dzese idzodzo.
Chii chinodikanwa kubva kuvanhu vari kuda kupinda muAmerica?
Hongu mukoma wande, iye zvinezvi chinodikanwa kuvanhu vese vari kubva kunze kwenyika vachipinda muno muAmerica vanotarisirwa kuti vanofanira kunge vakabayiwa nhomba yechirwere cheCovid. Kutaura vanhu vese vari pamakore anopfuura 18 ekuzvarwa zvichienda kumberi vanofanira kunge vakabayiwa nhomba. Kana vari 18 and below vanokwanisa kusamanikidzwa kuti vange vakabayiwa, asi kunge vachibvumidzwa kuti vapinde munyika ino yeAmerica vanofanira kunge vatorwa matest ari munguva dzisingapfuure 72 hours. Then kozoita vane 2 years and below vanoburitswa muusungwa hwekuti vaite anything, nekuti vanotarisirwa kuti mukana wavo hwekuti vange vachibatana nechirwere ichi hushomasa zvakanyanya. Saka ndo zvimwe mamwe matano atorwa acho iwayo kuti munhu akwanise kunge achipinda munyika yeAmerica pari zvino. Zvinova zvinhu zvinokwanisa kusunungura vanhu vari muAmerica kunzwa kuti vanhu vari kunze vanopinda vakabayiwa, uye izvozvo zvinopa vanhu kutsikama kuri nani chaizvo.
Saka vamada, ko vasina kubayiwa nhomba vanobvumidzwa here kupinda muAmerica?
Vanhu vanenge vasina kubayiwa nhomba yeCovid-19 vanenge vachida kupinda munyika yedu yeAmerica neurongwa huripo, zvinhu zvinenge zviri kutariswa nehurumende yeAmerica kuburikidza neCenter for Disease Control yavanoti CDC, kuti only vanhu vanenge vaine yavanoti special maybe request or emergency kuti vakwanise kunge vachipinda, asi still vanofanira kunge vachienda through CDC kuti patorwe matanho anokwanisa kunge achidzivirira kutapiranwa kwechirwere cheCovid. Zvinoreva kuti vanhu vavo vachatariswa kuti vane chirwere here ichi chinokwanisa kuti chityo kwavari, kana vari vanhu sekuti vanhu vanoda kuzorapwa munyika muno. Zvinhu zvese izvo zvokwanisa kuti zvigadziriswe. Saka vanhu ivavo vanopiwa inonzi special clearance kuti vabatsirikane. Saka America tinoti yatosunungura zvinhu zvakawanda zvinobatsira even vanenge vasina kubayiwa. And zvinonzwisika futi kuti America iri kuti 50% of the world population haisati yabayiwa, izvo zvichiburikidza nemukuti dzimwe nyika nekunyaya yehurombo pamwe vanenge vasati vawana mishonga yacho, nekuti mishonga yakwanisa kupinda munyika dzine upfumi kana kuti vane upfumi hunokwanisa kuti vawane zvinorapisa AIDS, kutaura mavaccinations eAIDS ese. Saka ipapo ndo kusunungura kwaita America zviri nane kuti vamwe vanhu vakwanise, especially vane emergency pamwe eutano, kuti vazokwanisa kuwana vanovarapa munyika ino. Ipapo ndopa ndinoona kuti ndopatiri and zvichakwanisa kunge zvichibatsira vanhu vakawanda both sides vemuno muAmerica, nekuziva kuti vanhu vanenge vatariswa mamiriro avo kuti vapinde, asi America yatora nguva yakareba kuti ikwanise kubvumidza zvinhu izvozvo kuzama kudzivirira zvirwere zveCovid kuti zvisatapuriranwa. Chinova chinhu chakanaka chikuru chavaita ichocho.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu rePennsylvania, Vanik Mada, vari parunhare kuPhiladelphia neStudio 7.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu VOA Shona.
Zvonguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano recombined Harare Residents Association rinoti ringangoendesa vamwe vakoti kumatare edzimhosva nenyaya yokubvisisa mari yechoko muhomwe madzimai akamirira kusununguka. Rimwe sangano rinomirira varairidzi rinoti harisi kutambira vakasarudzwa kutungamira Zimbabwe Congress of Trade Unions. Mushure megore nechidimbu vakavhara miganhu yayo pamusoro peCovid-19, America inozarura miganhu yayo kuvashanyi vekune dzimwe nyika. tashika kumagumo echirongwa chedu chanasi divai nesu zvakare manyeru anasi apo tichikupai zvedzimwe nawo ini ndini tanona kawande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka